manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu ndira 10/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nemutori wenhau Oscar Pambuka vanobhadhariswa mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZesa. Vakawanda vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika vopiwa mumwe mukana kuburikidza nokuwedzerwa mazuva pechirongwa chekunyoresa chemop up voter registration chatanga mumatunhu ose emunyika nhasi. Hurumende yava munangagwa yokurudzirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvichitevera kupfira kubatare kwerimwe sangano riri kuda kuti hurumende imanikidzwe kubuditsa ongororo dzakaitwa nemakomisheni edhumbu jena naChambakwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nomutori wenhau Oscar Pambuka vabhadhara madhora mazana matatu mumwe nemumwe semari yechibatiso mushure mokubiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority zviuri gumi nezviviri nemazana mashanu emadhora. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vanzwo vasiya magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera. Maziwisa naPambuka vanzwo havafaniri kupindira munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa 30 mwedzi uno. Vaviri ava vakasungwa nezuro nekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC mushure mekunge kambani yavo yeFootful Communications yapiwa basa rekusha mbadza kambani yeZesa zvisina tsarukano. Vaviri ava vari kumiririrwa negweta vaJonathan Samkange mune imwonyaya mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZANU PF harichaita misangano yaro yePolitburo panguva inogara dare iri vachiti izvi zvinovhiringa mashandiro edare iri. VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mubvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo. VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDCT dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asida kushisa dare iri nekurega kuenda kunopindura mibvunzo sezvaanotarisirwa kuita chitatu chega chega. Patanga kugara dare iri nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete uye kana ivo vaMudenda nemutevedzeri wavo amai Mabel Chinomona vange vasimo izvo zvotsamwisa nhengo dzeMDCT. Vanokokera nhengo dzeMDCT mudare iri vainosend konese vati vange vasingatarisiri izvi zvikuru sei sezvo pave nehurumende itsva munyika. VaMudenda vazouya pave paya nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vatenda vaMudenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvataurwa zvichatevedzwa. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukope vauza dare iri kuti mabanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vachipindura mubvunzo kuti sei mamwe mabanga ari kuramba kuvhura maaccounts, vamukupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabanga, mabanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vati vanenge varambwa nemabanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabanga ehurumende akaita sePOSB.
Saka hakuna mtemo unovamanikidza kuti vavhurire maaccounts kune chero munhu. Zviri kwavari kuti vakutore kuti unge uite munhu anenge achivhura account kune nawo. Kasi chandinoziva ndechekuti kune mabhanga akaita sana POSB ayo ari pasi pehurumende, avo nepolisi yedu yehurumende hapana pavanombofa vakakurambidza kuti uvhure account nawo.
Nengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzingwa muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary. Mumwe wevasiri kufara mumiriri weChegutu West mudare iri vaDexter Nduna veZANU PF.
Mr. Speaker, kune vana vasina vabereki vari kuenda kuchikoro vasingambofi vakagona kubhadhara fees dziri kutaurwa. Minister vari kutaura vachiti vabereki ngavawane simba rekuti pane imwe nguva vozobhadhara mafees. Kune vana vasina vabereki, ini hangu constituents kwangu ndakati ngavangoenda kuchikoro, saka ivavo vana vanoitwa sei?
Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vapoma vhima vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro, asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka. Mumiriri weHarare Central vamurisi Zizai vabvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti vachauya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 iyo yakanzi nevaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakanyangarika pakati mangoda ekwamarange. Vachitando vapindura vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera, asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vatemba Muliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi. Vamudhenda vabvumirana vamuliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yavamuliswa mukana wokuita basa rayo. Zvichakadai vachitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouya, uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwe anenge aitwa mangoda aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemumasvingo vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika, nhasi vatora mukana wokuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa ichi chemop up voter registration mumusha weRujeko, uko kwavasora vachinyoresa kuti vazokwanisa kuvhota pasvarudzo dzegore rino. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vateerera kurudziro yemasangano akazvimiririra akaita seMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, iyo iri kufamba mudzimba ichikurudzira vasina kunyoresa kuti vashandise mukana uyu unova wekupedzisira. Pachikoro cheRujeko Primary School, vashandi vedzeki varamba kudomwa mazita avo, vati vanhu vauya neuwandu hwavo kunyange panga pasina mitsetse mikuru. Amai Sungano zvarebwanashe nengo yemura vati vaita chirongwa chikurudzira vanhu vachifamba mudzimba nekuti vazhinji vechidiki madzimai pamwe nevaimbonzi vanobva kunze dzimwe nyika vanga vasina ruzivo rwechirongwa ichi apo vakakundikana kunyoresa gore rapfuura.
Nangwa nyatiri kuzviitira ichi ndechekuti vanhu vazive nekuti vamwe havatozivi, uye zvekuti vanhu vave nomukana wekuti vakarejista vazokwanisa kusarudza vanovamiriri vamiriri vavo kumakanzela kuno kuRujeko. Saka chirongwa ichi chakakosha zvikuru, tatoona futi kuti vamwe vanhu vanga vasingazivi, uyezve tina maafidhavhiti atiri kufamba nawo tichivapa, vamwe vanga vasina ruzivo rwokuzva kuti anowanikwa kupi. Asi kufamba kwataita tichiita door to door vabva vamawana, uye vawana ruzivo, uye vari kubuda nouwandu hwavo, tatombosvika pasenda pari kurejistiwa tikabva taona kuti maforms edu atiri kupa vanhu maafidhavhiti ari kuyiwa nawo, zvichireva kuti chirongwa ichi chagona kuita basa racho chakanga chakatageta. Zviri kufamba zvakanaka zvikuru, even vezeki varipo vatiudza kuti basa ramuri kuita rakanaka uye vanhu vari kuuya.
Vamwe vataura nestudio 7 vanga vasina kunyoresa vati vari kufara zvikuru nekuzowana mukana kwavaita nhasi vachiti gore rino vanotovhotawo sevamwe. Rasta Big Boy Mwanza ndevamwe vanoti gore rino vachatovhota nekuti vanovimba kuti michina yechizvino yeBVR ichaita kuti saradzo dzisabirwa.
Hadzina mushandinspa ndechekuti zvikumona sekuti this time zvinhu zvine zvakati nakirei nokuti panenge pane machanges ari nani. Kare kusaka tatisinga acho tairegista kunovhota tasingaendi nemhaka yekuti aizoona kuti chero kuvhota taingoshaya kurigiwa.
Asiwo vamwe vemura vakaita saRichard Munyenye vanga vachiita dzidziso yekuti vanhu vanyorese kuvhota vati vanga vachisangana nevanhu vakawanda vachiri kutadza kunyoresa kuvhota nenyaya yekushaya zvitupa pamwe nemabirth certificates kubazi rinotoresa vanhu zvitupa iro ravari kupomera mhosva yekuvaomesera.
Tasangana nevanhu vane matambudziko ezvitupa. Panyaya yezvitupa vari kuti tikaenda kwaregistra uku purosesi yacho iri kushandisiwa haiti kutogwa vanhu 30 maybe vanenge vari ku100 plus zvavanenge vachidawo madocuments nemawitness vanhu vasi kukwanisa kuzviafforda. Vanhu vakaitokumbira kuti dei pave registra vari pasaidi pevezeki vachiti vaitoregistra vachiripuwa mazvitupa zvavo then voregistra kuvhota.
Kanzura Ward 7 mumusha uri Jeko vaRichard Musekiwa vanoti vari kufara zvikuru nekunyoresa kwaita vagari nhasi uye nebasa raitwa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese nemasangano akazvimiririra.
Vanhu vandiri kunoregesa kuvhota pamopa pexaizi iri kuyirwa namuwadhi izvizvi nhasi namangwana. Vanhu vakazara izvizvi paresponda neuwandi hwavo tiri kuvabatsira nemaproof of residence pachena haabhadhagwi. Vanhu huyai mutori muinde munoregesa kuvhota.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZeki Masvingo vaZeki Spudurai avo vangachinza vasi muhofisi kuti tinzwe kuti chirongwa chemop up ichi chatanga zvinoenderana netarisiro yavo here. Chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yose kubva nhasi kusvika musi wa8 kukadzi mumatunhu makumi matanhatu nematatu munyika yose uye Zeki inoti iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti nyaya dzokuchidzirwa kwevanhu vanenge vanyoresa kana vanoda kunyoresa dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota. Pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevanhu vakuru vamwe vakuru vebato reZANU-PF vari kuchidzidzira vanhu. Mukuzeya nezvanyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma, kuvhota kwacho hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge neshanduko yaitika munyika. Vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kuregista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakaregista, zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinsa pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda, kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Hukuvewo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota onzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa, zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira MDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akakreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota, nokuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mupakosi naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda neyekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuepwet, takazvizwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians, maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa, isu tiri kuonawo zviri kuitika, hatisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa, isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Abo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paArmist College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotle Ndere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica kuNetherlands vaPeter Hoekstra vanetsana nevatori venhau munyika iyi muzuva ravo rekutanga basa zviri pamutemo pamusoro pemashoko avakataura muna 2015 apo vakati maMoslem akakonzera mhirizhonga muEurope yose vakavapomera mhosva yokupisa dzimotikari nevezvematongerwo enyika muNetherlands. Vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vari mujeri muMyanmar vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekutyora mutemo wenyika iyi une chekuita nezvakavanzika zvenyika weOfficial Secrets Act. Vamwe vanhu vaviri vakuridzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba dzamba panyaya yegukura hundi vachiti vanofanira kushandisa matsimba avo semutungamiri kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court nezuro kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechu Liga Zulu nechikumbiro chekuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yeDumbu Chena Commission pamwe neyeZimbabwe Commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vaMnangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistory yenyika yedu. Atava nekwari kuti kuda kuenda haigoni kuti iswe pasi pekapeti chero tikazvidzama sei senyika hazvikwani. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chokwadi chete ndezvinogona kusunungura munhu chero Bhaibheri rinodero. Ndinoona vaMnangagwa sezvo taona pasainwa National Peace and Reconciliation Act mufiki adarikai neimwe yandinoona sokuti chombo chingaita kuti chitange kutora direction yokuti nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chitorawo advantage yokuti vaMnangagwa ndoumwe wavanhu vanga varipo zvinhu zvakadai zvichiitika.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Even in Bible, do not Marwan is going to attain. Roparenkoma wakurikuche, marikuche makwandiri. Saka ukataresa, that matter. Nkwanza kuona kuti, paniche kuita ni kugadziriswa, kufana kuitwa pamusoro pe kurawa kunenge kuitwa vanhu. Takataresa basara remukuru wenyika. Bane chambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa, ingozi chanesa nyika yese nzo. Chapanesa iwo nenyika yese Zimbabwe. Saka nyaya iyi haisi nyaya yekuti vangaise pasi pebonde kana kuti vangoirasha vaidzinga ngenunzi kana kuti unyunyu. Inyaya inototi inofanira kuti gadziriswe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. Vamaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tikuona taka vakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi wavatora mhiko yekutungamirira nyika inei. Taitarisira vari ku National Sports Stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyaya iyoyi voisa roadmap kuti ichagadziriswa sei, asi hatina kuvanza vachitaura izvozvo. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikons ngavi mapaikons, tikatoshamisika. Asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika, saka tikona sekuti vanogona kunge vaine rimwe navamugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi, nokuti vamugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi, vachiramba kuigadzirisa, vachiramba zvakare kuacknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbire kuregererwa.
VaBatler Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Tuna kuti chimwe chingazoda kuti chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakasanganisika idzi dzemumakevenland nemumidland, kuti kuvanga kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepunduso iri nani vane upenyu huri nani, nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikuru sanenyaya yekukura huni. Iko zvino mutemo weNational Peace and Reconciliation Act wasainwa kuti uduwe mutemo zviti yapera, ngauti tanga kushanda, hii commission ngaichitanga kushanda ivanduze basa rokuti runyararo rwuvepo zvakare nyaya dzekuregerera dzivepo muZimbabwe.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematevereland nemidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanup f nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko atiri kutambira anoti vaive mukuru wekambani yenhare mbozha yeNet1 vari Ward Kangai vasungwa manheru ano neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzekuita uori. Mumwe komishina weZEC vaGoodson Nguni vatenda kuti vakangai vasungwa uye vakachengetedzwa paAvondale Police Station. Vanguni vati vakangai vari kupomerwa mhosva makumi maviri neimwe dzekuita zveuori pamwe nokubira kambani yeNet1 kuburikidza nekupa mabasa zviri kunze kwemutemo kambani yeBophela yavati ndeyeshamwari yavo. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, rinoti riri kuedza kutaura nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe chete nevakuru vakuru mubazi rezvinoitika mukati menyika muSouth Africa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvasungwa zvisavharirwa magwaro azvo ekugara munyika iyi eZimbabwe exemption permits kusvika zvamiswa pamberi pematare edzimosva. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika, Studio 7 yabata vanoona nezvamafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mbeu.
Icho kwadi, vana veZimbabwe vakatura mumwe mukana wekuti vawedzedze mamwe makore anofana mana vakatakurana namapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandiri nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo nemi kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Zvinonyanya kunetsa pamapepa ava mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatangwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana kuti mafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatovava convicted havasi kuwana havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabhenki nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kana kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitina yai documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapply sezvazvanoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita souyo wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndio panozoziviswa vemabhenki kuti haa vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maappeal kana kuita appeal for review.
Saka imimi se Exiles Forum munogudzikana henyu nemafambisiro ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chekutanga hatigutikani nemafambisiro ari kuitwa nyaya yemapepa. Sekutaura kwandaita pakuti kune zvidzvara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda sekuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu oribva yatorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anenzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge itovatori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima bepa riya iti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taichokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi neveministri yomuno kuti ichi chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tichiita akanaka. Ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haaapirike kuofisi yeHome Affairs. Unotozoende kukoti. Kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maattorney, zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.
Avo vange vari vanoona nezvemafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinosangana pa Let's Talk na 8 PM Maneru Anasi. Anokwene kaino mfaro ndini Tanono Kawande mu Washington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesithathu umsazima zilishome kozibandlela 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum leyo izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokutshengise ukuthi nazo inhlanganiso ezigcisayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba esanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Dokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa kubuyele kwendala, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walabazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakhulwa abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum leyo izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama-laptop angikhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafazwa eBet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Sali thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. I-disadvantage esayidini lethu, thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawo esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kugcina kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kunyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe i-curriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe, njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lohlelo.
I-new curriculum i-right kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa isasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngekho gifted eklasini, kodwa nxa inelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture, umntwana lwana uyabe eseyiphumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundise indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokhu.
Ababalisi it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even ikhompyutha engumbalisi, kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini, okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare. Yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa yekharikhulamu le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba ikharikhulamu le entsha ayingazwisisekiwo. Uminista lo omutsha sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lwezemfundo lusungile uhlelo olusha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo ikharikhulamu entsha le. Mele isitho 7 ngiseHarare, ngiGibson Pepe.
Oke waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe e-Avondale Police Station njalo uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uza kwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. uTsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. uTsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili elisekela umnumzana Nelson Chamisa lelisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwelentsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Ingcweti kwezombusazwe njalo eligqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intambo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhuta avume ukuthi uThamisa athathe, naye iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhuta. Ubaba uMgqiri mboningani as a candidate yena engayekela lezi ndlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwamakhuphe lobaba uThamisa. I-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste ebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna, kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi asiye kathesi beliyala ngoba bebengakamanesi i-succession politics.
Umanyano we-MDC Alliance wona ubona umingapi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le-MDCT awusozo chabalale.
Umanyano we-MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zithina ze-alliance ubaba uTsvangirai. Ukuthiya kukaba uTsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
Umnumzana Tinei Mukwewa yincwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Ilunga ledale lephalamende lebandla lezanu PF umnumzana Psychology Mazibisa lo wake waba ngumsakazi we-ZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwana laba ukuhlawula $300 umuntu ngamunye esibambiso i-bail. Ngakolunye uhlangothi umthethwana laba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathintambo wezemali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapholiseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapholisa kanye ngelanga. Isiphathamandla sekomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilitshumi kuzibandlela losiyacina mhla ka-8 kuNhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa lentathelizini laba yethu uGaynor Gumede we-Studio 7.
Okokuqala zathi sisingezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo kusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kube nje singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala urejista ngoba sabe siqalisa urejista abantu ngo-September okungani kulama-problem nyana kuhambelana lokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Sabe sithi hayi bo ngono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesi. Sibili okwenzakalayo ukuthi kube abantu laba amaZimbabweni abizwa kuthiwa ama-aliens abaningi babo abanabazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa kurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho okanye amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yabanika lawo manda, i-High Court yathi abavunyelwa kurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke ikhomishini ithe ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi ihlelo ezingaziqalisa abantu bazibambela emuva ngalokho sesibona ukuthi sinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva kulast phase esenzayo le second, third and fourth phase ikhomishini yarejista phose abantu abangu-5 million out of i-target yethu eye-7 million lokho sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million yibo la abantu esingithi barejiste kathesi between now and the 8th February kule ndawo efana ne-raya nakobulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista yikho sesifikile lakhona ngale sisebenzisa ama-athikti amaningi ngithuthi futhi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona sosibarejista
libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelele ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu
into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo yephupho president seseyilungise le ndawo ngenxa yokuthi umuntu kuyabuya le ngadi yamanzi kumbe yamajezi kumbe yesitolo lapho adengakona kumbe vela umfundisi kumbe kuyidmaster kumbe xa engalayo uyabuya azithi ude ngokuqhuba nemoya ohlala endaweni enje akufunge phambi kukasikomisi okukhomishon of oil okwesimbili ukuthi enye iproblem esikezabalayo ukuqalisa ngenziwa njiwe ukuthi ngawuseze uyoqalisa lungani luyabe lile data zezingane futhi ngama-teething problems ngesilungu ngalokho zithethe kulungisile kungalokho sabeni singena singabantu ama-geared up xa ungananzelela uzabona ukuthi ezisigqiba i-last phase umuntu orejistayo ubezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni babe-20 minutes lokhu kukithi abantu besebefundile and they-efficient ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabekwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele
uhlelo lolu luzagcina nini luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini
10 January lusenza 8 February so i-intermediate program
umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentatheli zindaba yestudio 7 uGaina Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethulela ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahlulelo womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACAM. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. isiphatha amandla sakwele bilitane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe. Umnumzana Simon McDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethule enkundleni yeTwitter ngemva kwalomhlangano uMcDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMcDonald ufike eZimbabwe ekuqaleni kwaliviki wahlangana leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. Elebhilitane like lathumela isiphathamandla salo njalo kweleZimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angentshonalanga asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula akoqela elemelika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nenhlelo ebisenziwa lizwe leBritain kusukela uNovemba kutshintshwa uhulumende kweZimbabwe ukuthi iBritane ibhizi iphisheka ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo neZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la adlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBritane ilodubo lweBrexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bakabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBritane eminyakeni emilutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBritane ekhanya iphitshika ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Sesike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela elemelika. Ubaba uMnangagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kulobufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba lenguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wethu egcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanyi ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluze ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America ne-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela yokuthi kulo hulumende ongekho egcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnangagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana la lokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kaMnangagwa njalo akaqhaba ukwenza ungakhathi si wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza ulutho njalo okupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
UDokotela Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe. Sixoxelaye ekwelebhilitane lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abe Zimbabwe abasendaweni ezingakhatshana leBotswana ikakhulu idolobho leFrancistown sebengena kuthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamokhabane bathi babona inani eliphezulu lesikhambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancistown uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale indaba esifana lokuqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu general kuzoba lula, kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka ukuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni ka president obevele esihlupha ethatha izimali ngokwewa aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi, kodwa thina abantu esisestridini asikalutho, asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni, sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho lempahla encane ngaphandle kwelizwe.
Olu hlupho sibili nxa sikhangele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke layo futhi igrocery leyo akubi lula ukudlula layo ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-grocery sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqonge kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacubungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili ukudula kwempahla lakho kuzayo kuqhubeka. Impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Wow.
wabarate khwabaratake egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi woza nhlanhla. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.